Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondo rega-rega. Ini ndini Michael Ove, nhasi muchirongwa, tiri kuendera mberi nenyaya yatanga tichikurukura pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, apo tanga tichitarisa nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki. Nyaya yekuti vechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhakwa. Tiri kuendera mberi nenyaya iyi tichikurukura navamutandazo Ndlovu, avo vanoita basa rekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko iri, nechirungu vanoti rehabilitation specialist. VaNdlovu, ndinomugamuchirai muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma? Happy Easter.
Totenda zvikuru. Happy Easter. Totenda kugamuchirwa pachirongwa chanhasi.
Aiwa, tiri kufara kuva neni pachirongwa. VaNdlovu, vhiki rapfuura pachirongwa makabata nyaya yakakosha zvikurusa. Takakunzwai muchiti munyika hakuna nzvimbo dzakawanda dzekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko ratiri kukurukura nhasi muchirongwa. Saka chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti vanosangana nedambudziko iri vabatsirwe?
Tinofanira kuitika mukoma ndezvekuti tinofanira kuita 16 ine vanhu vanokwanisa kubatsira vana vedu vakuwana. Senyika zvatinofanira kuita kugara pasi totsvaga isusu atinoti matechnocrats, vanhu vanokwanisa kuita nezverehabilitation, toonesana kuti munhu kana ane nyaya yakadai anobatiwa sei.
Vateereri vazhinji vakapinda muchirongwa vakachema-chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika ndicho chimwe chinoita kuti vechidiki vaone kunge zviri nani kuti vatore zvinodhaka. Tipeiwo maonero enyu pamusoro pefungwa idzi.
Nyaya yekuti upfumi ndo yatinoti isusu inongo ichikonzi blame game, because inini argument yako yangu mukoma ndeyekuti every time kana ndichidhila neadi ndikaita calculation yokuti anandiudza kuti ndorova mabhongo 5 a day, mabhongo aya ari kuatenga. So that means those people vari resourced somehow. Are we committing suicide because the economy is bad? Mazuva ano mukoma havasi kutora nekuti ikonomi yashaa, vari kutora nekuti masubstance abuse aya atoita control over their system, their mind, their emotion and physical being. That is why the little that they will get vanozotora vanodi vanotenga madrugs, vanodi kuti vatore kavanohodza mafrizi kana kuti matomatoes votenge kuti hatane nyika yazara netovapana vadiki tinotengesa matomatoes.
Aiwa, taakusvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi VaNdlovu. Ndiudzeiwo, pane umwe wamuteereri vakatitumira meseji paWhatsApp vachiti mwana wavo akatarisana nedambudziko ratiri kukurukura nhasi muchirongwa. Mune mazwi here kuvapa amai ava angavabatsira?
Zvandingataura kune mubereki, chinhu chekutanga ngativaratidzei rudo. Rudo rorurita ndorokuedza kunyatsotsvakirisisa kuti zvabvira kupi. Tapedza ipapo toona kuti mwana tinomubatsira sei. Saka mubereki, chitsvagisisa ubvunzisise kuti mwana wangu kuti apure pane zvinhu izvi chii chingadiwa. Ende usavhumire nyaya yekuti mwana anozodiwa iyo inonzi substitute drug kuti akwanise kubva pachiachiya, because chiripo ndechekuti zvose zvaanotora zvinozogara muviri.
VaNdlovu, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki nhasi.
Watenda nenewo zvikuru.
Aiwa, vadiwa vateereri, apo tanga tichikurukura navamutandazo Ndlovu pamusoro pedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vechidiki vakawanda munyika, dambudziko rokuputa uyezve kunwa zvinodhakwa. Tisati tapeta chirongwa, regai timbocherechedza nguva iyi yeEaster uyezve upenyu hwaJesu Kristo tichiimba kanziyo kaWinky D. Hanzi dzika dzikangirozi,
dzika dzikangirozi, dzika ndiwanire nyasha.
Moyo wekubereka chinowanire mera, chinondipa yapahana pandinotarisa vana. Pfungwa dzotenderera, riso dziyoyerera, chinondipa yapahana pandinotarisa vana. Taiti zimwe
kanziyo kaWinky D muri Zimbabwe. Happy Easter. Asi nguva ndiyo yadyanana, chinobhururuka chinomhara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chinotanga na 8 p.m. chichipera na 9. vanoda kukurukura neni ndiripo pa Twitter uyezve pa Instagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvechidiki pana pa Studio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. Nguva ndiyo yadyanana anokoneka ine mufaro ndinewenyu Mike Hove. Bye bye.